chirongwa cheround table changa chiripo nasuno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhongwa dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanya nguva dzino dzemaelection. Changa chiri chirongwa chaunganidza masangano akasiyana-siyana, mapolitical parties, machurch nemacivic society organization members vaungana kuti vazeye kunyaya iyoyi. Takatarisana nesarudzo dziruda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana taakuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa. Akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament munguva unonzwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana-siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakada saizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidze musarudzo, vanzwa kare nokubhadhara mateksi. Tokurudzirwa kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tiri kuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe chiona mhirizhonga yatiri kuonai iri kuitwa takatarisana nemadzi.